Vachataura nevatsigiri vavo pamusangano waitirwa muchipadze stadium muno mubhindura. Vachamisa vati havasi kufara nekutyisidzirwa kwavati kuri kuitwa vatsigiri vavo nebato rezanu PF muno Mashonaland Central. Zvisinei nekutyisidzirwa uku, vachamisa vati vachakunda musarudzo dzemusi wemuvhuro, vanhu vagove nerugare rusingapere.
Makata anoshura matero, mvura gongo dzenge ndiyo garani. Zvivavi ndozvitapiri, zvishati ndozvinaki. Zvashata zvichanaka chete. Kutanga musi wemanje vari kubvundusira vanhu, muno musiri kugovernment. You cannot threaten the people. You will be arrested and you will be in jail.
Gurukota rinoona nezvinoitika muMashonaland Central uye vari nhengo yeCentral Committee yeZanu PF vaMartin Dina vati bato ravo rine rutsigiro rwakakura zvikuru mudunhu reMashonaland Central zvekuti hapana chikonzero chekuti vachikisidzire nhengo dzeMDC Alliance. Vachamisa vatiwo vane rutsigiro rwakawanda nyangwe nemubato riri kutonga reZanu PF vachiti veruzhinji vave kuda shanduko munyika. Vachamisa vatiwo kunyange commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission isina kugadzirisa nhuna dzavo dzinosanganisira nyaya yegwaro revavhoti pamwe nebepa richashandiswa pakuvhotesa kana kuti ballot paper, vachakunda musarudzo idzi zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 muBhindura, ndini Thomas Chiripasi.